The UK is one of the members of the Commonwealth. Clearly, it would have to be a unanimous decision by all 53 members. But
United Kingdom ndeimwe yenhengo dzeCommonwealth. Naizvozvo kudzoka kweZimbabwe muCommonwealth kunofanirwa kubvumidzwa nenhengo zhinji. Asi pari zvino United Kingdom haikwanisi kutsigira kudzoka kweZimbabwe nekuti zvatakaona zvichiitwa kuvanhu handizvo zvinofanirwa kuitwa nenhengo yeCommonwealth. Apa ndipo patinovimba kuti South Africa, Mozambique, Botswana neSouth Africa dzingabatsira.